Vabideni vandifadza kubata kwavari kuita nyaya yecovid-19 nekuti vane urongwa hwavainahwo hwekuti vanoda kuti chirwere checovid-19 ichi chingapere sei. Ndaonawo Trump wanga wane chitauro, asi ndaona vachinetseka kuti hawana urongwa apa hwandine ndaona hwavanoda kuti vagozotedzera kana kuti hwavari kushandisa kuita kuti chirwere checovid-19 chipere, chiri kupedza vanhu munyika ino yeAmerica.
Tombotarisa nyaya yehupfumi hwemuno muAmerica, maona sei mabatirwo awaitwa navaTrump pekutanga tozopinda muna vaBiden?
WaTrump ari kutsanangura iwo kuti mutungamiriri hwavo hupfumi hwaabudirira hwenyika, asi vari kuzoti nekuda kwecovid-19 hazvina kuzoita saizvozvoba. WaBidenwo wanga wachipikisana zvikuru vachiti waTrump hawana baurongwa hwakanyatsojeka hwokuita kuti nyika ino iite hupfumi hunobudirira, vachipa muenzaniso yekuti kune makambani anogadzira motokari avhara waTrump vari pachigaro, uye vachiti mabasa ari kuita mashoma zvinorangidzwa neuwandu hwevanhu vari kufaila unemployment vari kuda kuti vagotsvaga kuti vabatsirikane nekuti havachisina mabasa.
Tombotarisa pamusoro pekudomwa kwemutongi mutsva weSupreme Court, wedare reSupreme Court, maona sei mabatirwo azvaitwa? Tombotanga navaBiden.
WaBiden wanga wachikurudzirawo kuti dai waTrump wariga kuita zvekumhanya, kana kuti dai wariga kumhanya kusarudza Supreme Court judge kuti zvizoitika mumashure mesarudzo, waTrump wachitiwo ndoo mutungamiriri wenyika uye ndowati wane kodzero dzekusarudza Supreme Court judge nekuti ndo zvakanyorwa mubumbiro remutemo kuti president ndo anosarudza.
Tombotarisa zvataurwa nevaviri ava mukupeta nhaurwa yanhasi, zvii zvakubatai pane zvataurwa izvo navaTrump?
WaTrump ari kutsanangurawo kuti iwo ndo waita mutungamiriri aita zvinoshamisira kupfuura vamwe vatungamiriri muno muAmerica, kunyanyaya panyaya dzezveupfumi. Ndo zvavanga vachitaurawo waTrump, ndo zvandaona zvandabata nekuti ndo zvavari kuramba iwo vachingosimbisisa vachiti ndo zvavari kuita. Saka ndangoona zvichingondinakidzawo nekuti zveupfumi zvacho hazvisi kunyatsofamba zvakanaka bari nekuda kwechirwere chako ichi checovid-19. Saka zvinonetsa kuti tigozonyatsoona kuti zviri kufamba sei.
VaBiden vavimbisa chii panyaya iyi yeupfumi?
VaBiden wavimbisa iwo kuti vane urongwa hwavainahwo hwekuti vanhu vakwanise kuwana mabasa munyika ino, vachishandisa iwo kuti munyika muno vanhu varege kushandisa zvinhu zvakafanana nanako, varege kushandisa zvinoburitsa hutsi hwakawanda huri kukonzera kuti dunhu reCalifornia riri kuramba richimboita moto nemoto gore negore, vanhu vachiparadzirwa zvinhu zvavo. Saka waBiden waari kutiwo urongwa hwavana hweupfumi, vanenge vachishandisa nzira dzakanaka zvingakonzere bahutsi kana pollution inokonzera kuti paite matambudziko mukati menyika.
Taona imwe nyaya yanetsa zvikuru inyaya yerusarura ganda imo muno muAmerica, kwevatema vachisarurwa nevachena.
Ndaona waTrump wasina kunyatsotsanangura zvakanaka nekuti pautungamiriri hwavo tiri kuona vanhu vatema wakawanda vachiurayiwa nemapurisa echichena, uye hawana baurongwa hwekuti zvinopera sei kana kuti nyika yeAmerica idyidzane zvakanaka pakati pemarudzi akasiyana siyana. WaBiden wondaona wachitiwo wane urongwa hwavainahwo hwekuda kuti marudzi ese ari muno muAmerica ashande pamwe chete zvisina rusarura ganda, asi kuti vanhu vashande wachingodzi zvizvarwa zvemuAmerica kana kuti wagari wemuAmerica.